Mutungamiri weZimbabwe Football Association vaFulton Kamambo vanoti havasati vawana zvikwata zvekuedzana masimba nemaWarriors segadziriro re 2019 Africa Cup of Nations kusvikira musi wa 12 kubvumbi apo pachaitwa mubatanidzwa kana kuti draw yezvikwata zvichanokwikwidza kumafinal eAFCON. VaKamambo vanoti kunyangwe hazvo vanga vachiita hurukuro nezvikwata zvine mukurumbira muAfrica zvakaita seNigeria, Ghana, Ivory Coast neSouth Africa. Vatungamiri vezvikwata izvi varamba kuzvipira sezvo zvingaitike kuti Zimbabwe iswe mugungano rimwe chete navo kumafinare. VaKamambo varamba kuti Zimbabwe yakatowana kare mutambo nemasuper Eagles ekuNigeria. Vachitivo vachazivisa kana musi wa 12 kubvumbi wadarika kuti zvinhu zvakamira papi. Zimbabwe yakakwanisa kuenda kumafinare eAFCON muna 2004, 2006 na 2017 asi ichingobuditswa munharaunda yekutanga. Asi maneja vaMaWarriors vaWellington Pandare vanoti rwendo rwuno kunotsva demo kuchisara mupini.
Tinotarisirawo kuita zviri nani kupfuura mafirst round zvatogara tichipererawo. Tinotarisira timbopfuurawo first round ichi vakomana vamboitawo history.
Mumwe mutambi weMaWarriors Dan Piri anotiwo havasi kuenda kumafinary kunowedzera zvikwata zvinenge zviriko asi kunokwikwidza zvakasimba, achiti iye Maurias akasimba zvekusvika mukota finari. Maurias akapedza ari pamusoro mugungano ravo remunzira yekuenda kumafinari ayo achatanga musi wa 21 Chikumi. Maurias akapedza ari pamusoro peDemocratic Republic of Congo, Liberia pamwe neCongo Brazzaville mugroup B. Zvichakadaro, makundano eCastle Lager Premier Soccer League ari kupinda musvondo rechipiri pachitarisirwa chaunga chinotyisa Baba Pio Stadium. Apo zvikwata zviri kutarisirwa kukwikwidza zvakasimba Capes United neHighlanders zviri kubandana. Zvikwata izvi zvinopiwa mari nekambani Net1 iyo yatichabhadharira vatsigiri venhabvu vanopinda mumutambo uyu zvikamu 50 kubva muzana pamari yega yega yavari kufanira kubvisa pagedhe. Sezvo mutambo uyu uri kuita madhora 5, vese vachada kuona vachabvisa madhora 2 nemasendi 50 chete. Asi chikwata chine mukombe uyu Chiefs Platinum chine mutoro wakaoma apo chiri pamusha nevavakidzani vavo veTriangle. Kubvira Platinum yapinda munhabvu yepamusoro haisati yamborova Triangle mumandava Stadium mumutambo weLeague. Mutevere wePure Platinum Boys vaJameson Chiseko vanoti iko zvino havasi kuita zvekutamba.
Gadziriro yacho yakakwana, takagadzira zvakakwana paya zvekuti Saturday tirikurova 3-1.
Mushure mekurova Mushwani Stars 2-0 mumutambo wavo wekutanga, murairidzi weDynamos Lloyd Gove ari kutarisira kuti vatambi vake vachaita zvimwe chetezvo apo vari kupinda munhandare imwe chete yeRufaro Stadium nesvondo kusangana neHwange iyo yakakundawo yadha 2-0 mumutambo wayo wekuvhura makwikwi emwaka uno. Mimwe mitambo iriko mukupera kwesvondo yakamira seizvi. Mugovera Ngezi Platinum Stars vs Mushwani Stars, Blue Chips vs Tier 1, ZPC Kariba vs Herentals, Yada vs Chicken Inn. Nesondo, Manika Diamonds vs Harare City, Chapungu vs Black Rhinos. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.